Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 mbudzi 2023. Makajerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kunyanya kutishungurudza inhaurwa yokuti vana vedu havasi kukwanisa kupinzwa pamabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, nzira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Masangano eMedia Center nereShine Faith Based Organization anoita musangano nevagari vekwaMutoko nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo.
Vanhu vakaruza chivimbo nehurumende yavo navatungamiriri vayo, hapana kunosvika ufumi hwenyika. Saka nyaya dzokunge vachinyepa namanhamba aya hadzina kwadzinotisvitsa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira bazi reZimbabwe National Statistics Agency kuti rigare richiudza vanhu chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika.
Muno mugore ra2023 kwapera makore 23 vhura goviwa. Asi tikatarisa shure iko kwahatinyatsi kuona kushandiswa kwakaita vhu kwakavandudza pfuma yenyika.
Nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoshora Zimbabwe Land Commission pamusoro pegwaro raro rinoratidza kushandiswa kana kusashandiswa kuri kuitwa mapurazi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reMedia Center rakabatana nesangano reShine Faith Based Organization nezuro vakaita mutsangano nevagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo pamwe nekubvunzurudza zvakawanda maringe nekushandiswa kwemari yedzeruzhinji, zvirongwa zvehurumende, budiriro, utano nedzidzo. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitirwa panzvimbo yemabhizimusi yeMutoko Senda uye wakapindwa nevashandi vehurumende vanosanganisira vemuhofisi yamudzviti mudunhu iri, vekubazi rinoona nezvenyaya dzemadzimai, masabhuku pamwe nemakanzura. Madzimai ekumaruwa akapoteredza Mutoko Senda nevechidiki vakapinda kugungano iri vachitaura nhunha dzavo. Hurukuro dzakabuda mugungano iri dzinoratidza kuti vechidiki vakawanda havana mabasa. Makambani ekunze anochera zvicherwa munzvimbo iyi anosanganisira ekuChina haasi kuwanisa vagari ava mabasa, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwewo. Mumwe mugari womaMutoko, amai Enara Melody Capital, vakati zvinosuwisa zvikuru kuti makambani mazhinji ari kutora zviwanikwa zvavo zvinosanganisira matombo ekuvakisa, asi vechidiki vasingawane pundutso kubva mazviri.
Tiri kunyanya kutishungurudza inhaurwa yokuti vana vedu havasi kukwanisa kupinzwa pamabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, nzira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Mumwe wechidiki akapinda musangano uyu, vatafadzo Makwara, vakaudza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda havana mabasa kunyange hazvo nharaunda yavo yakachekeshera zvowanikwa zvinogona kushandura upenyu hwavo, vachiti hurumende dai yavapawo mikana.
Nauya tokutaura pano pazuva ranhasi tokutaura nhau dzemayuthi. Mayuthi mazhinji iko zvinezvi haana mabasa. Saka ndosaka mukuona vazhinji vari kudhakwa, vari kutora zvinhu zvinodhakwa. Saka taikumbirawo kuti dai hurumende yabatsira mayuthi.
Vanomirira Ward 11 mukanzuru yeMutoko, vaItai Rutsito, vakati kanzuru yavo iri kushanda kuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena kuburikidza nekuchera zvibhorani mumawadhi ose ari mudunhu reMutoko.
Vanhu taka tiri kukwanisa kuvadhirira mabhohosi each and every ward. Like right now we have 29 wards in Mutoko District Council. Each and every ward we have got a bore which we drilled. Right now tasarwa nokuinstalla, but some few bores akato instoro akuto kwanisa kushanda.
Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano renharaunda yemutoko Reshine Faith Based Organization vakwanisa idende vakati masangano avo anokoshesa nhaurirano idzi.
Vatinoshanda tinowanzo kushanda tichibatanidza community nema leaders. Saka pa project inoyi pakana program yatiri kuita nhasi I program yakanangana kuti ma watungamiri wakasarudzwa wakwanisa kuwana mukana newagari wachitaurirana nyaya dzebudiriro nekupana pfungwa kuti nyaya dzebudiriro dzingafambiswa sei uye zvimwe zvinopromiswa kana kuti zvinokumikidzwa pamiri vachitwa sarudzo zvinobuda here.
Mukuru wesangano remedia center vaNST Mudzengi vakati chirongwa chavakaita nezuro ichi chakanangana nekupa vagari mikana yekutaurirana nevatungamiri vavo vavakasarudza munguva yesarudzo vachibvunzawo pamire urongwa hwebudiriro sekuvimbisa kwavo apo vaitsvaga rutsigiro. Mutoko nderimwe rematunhu munyika ane zviwanikwa zvakawanda asi vazhinji vachiri kunonga svosve nemuromo. Sangano remedia center rakaparura chirongwa ichi muna chivabvu gore rino richitsigirwa nesangano reEuropean Union. Pare zvino chirongwa ichi chaitwa mumatunhu maduku anoti Hurungwe kumashonaland west, Zhombe neGokwe kuMidlands province pamwe nechipinge kumanikaland. Ndakamira Studio 7 kwamutoko mashonaland east, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoshora hurumende pamusoro pekusaudza vanhu chokwadi maererano nemamiriro akaita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru sei mashoko emamiriro ezvinhu zvine chekuita nezveupfumi. Nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Busi Gomez vanoti kupima kudhura kwezvinhu tichishandisa dhora rekuAmerica nedhora reZimbabwe hazvibudisi chokwadi pamusoro pemitengo yezvinhu munyika. Ukuwo vanodzidzisa paDefray University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuudza vanhu chokwadi kuitira kuchengetedza kuvimbana pakati payo neruzhinji rwevanhu, vachiti chokwadi chagara chichionekwa nemutengi anenge apinda muchitoro.
Kuudza vanhu manhamba zvoupfumi hwenyika tingati okukwira kwezvinhu nokudzaka kwezvinhu munyika asiriwo kunokonzera zvinhu zvakawanda chaizvo zvisina kunakira ufumi hwenyika, nokuti zvinoitika pamanhamba iwayo okukwira kwezvinhu kudzaka kwezvinhu inflation ndozvokuti anenge akatarisiswa navamabhizimusi omuZimbabwe pamwe chete noukunze kuti vavone kuti vowedzera kuramba vachirima mari dzavo here kuinvesta munyika kana kuti vombomira yatinoti de-risking iya. Saka nokufamba kwenguva vachiona kuti hurumende haisi kutaura zvechokwadi, vanobva vazoti nyangwe zvazvo vanga vane chido chokukudza mabhizinesi avo kana kuramba vachienderera mberi namabhizinesi avo, vanozozvirega izvozvo. Ufumi hwenyika hunenge hwakutanga kudzaka, zvine uwanza zvavonekwa kunyanya mudhora renyika. Mari yenyika kusimba kwayo kunenge kuchiratidzavo kusimba kwoufumi hwenyika. Saka rumwe rubetsero runenge ruchifanira kunge ruchipuwa nyika zvichienderana manhamba anotaurwa nenyika echokwadi arikuzoendi kana hurumende ichinge ichitaura zvinhu zvisizvo kuti zvinhu zviri kudzaka, zvinhu zviri kustabilize izvo zvisiri kudzaka, zvekare ufumi hwenyika huchiramba huchidona.
Saka Professor Masocha, kana izvi zvikaramba zvichiitwa, chii chinoitika kune zveupfumi?
Zvinozoitika futi zvokuti vanhuwo zvavo vakavapo muZimbabwe kana vamwe vokunze vanoda kubetsera kurima mari dzavo vanozoshayiwa chivimbo nenyaya yenyika kuti uku kunyika uku inotongwa navanhu vasingahusisi zvavanotaura, kuti vanotaura ivo kuti ufumi hunofamba nenzira yakadai yakanaka ihwo husina kunaka. Saka nyika inobva yaruza zvakawandisa chaizvo, inoruza rubetsero nhamo dzavanhu dzinoramba dzichingowedzera sokuona kwatiri kuita isu zvekare kushayikwa kwamabasa kunoramba kuchiwedzera zvozokonzera zvinhu zvakawanda zvatinoona zvinoitika umbavha kushandiswa kwezvinodhaka navana nokuda kwokuti hapana unenge achava nechivimbo norubetsero runechibva kuhurumende kana nenhau dzinenge dzichibva kuhurumende.
Asi Profesa Masocha, ivo vari muhurumende vangadire kubudisa ruzivo nemanhamba asiri iwo? Chii chavanowana mazviri?
Chinangwa chavanoripota manhamba iwavo vanenge vari muhurumende ndechokutamba politics dziyaidzi kuti vagonze shuwa vanoshanda. Handiti maona kuti manhamba avari kutaurawo upfumi kwenyika asvika pakati, aimbova pakati. Saka vanhu vanozvifunga ivo vega kuti zvakavanakira ivo chete kuti zvihwikwe, kuti varumbidzwe, ndizvo chete zvavanofanira kunge vachitaura. Zvekare inogona kunge iri nzira yokuviga uori hwavanenge vachiita navamwe vavo kuti vakataura kuti ufumi huri kubudirira nenzira yakati. Saka usingadi kubudirira usimbe hwake ivo vonokora norweseri, hatiti maona. Zvekare inenge iri imwe nzira yokunge vachidhaivheta pfungwa dzavanhu kuti vanhu vasatarisa kumashandiro avo mamwe asina kunaka kana kune zvimwe zvisina kunaka muZimbabwe, vaakutarisa zvinenge zvaakuita kuti zvikurumbire izvozvo zvamanhamba kuti ufumi hwakamira hwakati hwakati. Tiri kusvika kuvision 2030 yatinoona kuti kusvika kwayo kunonetsa kusina magetsi. Kusvika kwevision 2030 kunonetsa vamabhizimusi vasingavudzwi chokwadi chezvinei zvichiitika navanhuwo zvavo muZimbabwe vasingavudzi yatioti consumer confidence iyei.
Profesa Masocha, chii chinoitika kana vanhu vasisina chivimbo nehurumende yavo?
Vanhu vakaruza chivimbo nehurumende yavo navatungamiriri vayo, hapana kunosvika ufumi hwenyika. Saka nyaya dzokunge vachinyepa namanhamba aya hadzina kwadzinotisvitsa. Dzinoita kuti ruzhinji rwavanhu hunge huri kwahoko, vatungamiriri vari kwahoko, vozoita vatungamiriri vasina vateveri. Zvatangoona isu kuti panotaurwa zviga mitemo yemari iyai, mamhezha ayaya, hurumende inotadzika mitemo iyi, vanhu namabhizinesi vanoendawo nezvavo, vanoita zvavo anguva mazvokuda.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nyanzvi dzezvematongero enyika dziri kushora komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission, iyo yakasvitsa gwaro retsvakurudzo yaro yeInformation Management System Audited Farms Database kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Tsvakurudzo iyi ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda nekubudirira kwakaitwa nevakapiwa minda, kuchengetedzwa kweminda nesango nezvimwe. Mukuru wekomishen iyi, Komishina Tendai Ruth Bare, vakaudza vatori venhau kuti zvakavatorera makore mashanu kuita tsvakurudzo iyi.
Land Information Management System is a database that we created from auditing agricultural land vested in the state, which excludes communal land. And this is a constitutional mandate. We audit the farms over a period of 5 years.
Uwandu hwemapurazi atakaongorora hunosvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemana, ane mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe 254,538. Tsvakurudzo yatakaita ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda kwairi budiriro yakaitwa nevakapiwa minda, kuchengetedzwa kweminda nemasango, kuwaniswa rubatsiro rwekuti varimi vagare zvakanaka vachiwana unyanzvi hwokurima, zvikwanisiro semakiriniki nezvikoro nemigwagwa. Takatarisawo nyaya dzemibatanidzwa nekudimburirana. Makandiwa.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Land Commission, Komishina Tendai Ruth Bare, mumashoko avo kuvatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo.
Zininga, ina handioni gwaro reongororo yezvakabuda muchikwata cheLand Commission chokushandiswa kwevhu iro rapiwa kumutungamiri wenyika nehurumende nhasi nendava yekuti muno mugore ra2023 kwapera makore makumi maviri namatatu vhura goviwa. Asi tikatarisa suri iko kwahatinyatsi kuona kushandiswa kwakaita vhu kwakavandudza fuma yenyika.
Sei muchidaro, Dr. Zembe?
Hurumende iripo iko zvino iyi haina simba, zivo kana mukana wokuti ipenengure dutu reongororo yakaitika iyi yamataura kuti 254,538 farms dzakarekodhiwa naiyo Land Commission gore rino iroyi.
Asi ongororo yakadai haina chaingabatsira nyika here pari nhasi?
Basa iri basa guru sarakaitiwa, saka hurumende iripo iyi yava nenhetemwa uye haina vanozive basa zvokukwanisa kupenengura nokushandisa zvakabuda mugwaro iro reongororo iyoyi zvinobetsera nyika mugore rino ra2023.
Iko kare kwacho minda yacho yakambenge yakagoverwa zvakanaka here?
Zviripo ndozvokuti minda haina kumbogovewa ichiteverera mutsara wegwara rakanaka. Kaita nhandasure tinoona kuti uyo mutungamiri wenyika neboka rezanupf waichivapo Robert Gabriel Mugabe nguva yacho kumakore ama2000 uko wakashandisa hasha iye neboka rake vakaita vhuro kubvuta kubva kune vairishandisa richipiwa kune vakapinda paminda ipapo. Zvakaitwa zviri zvemhirizhonga zvisina ongororo nenjere yakadzama uye zvisina kuona kuti unokwanisa kushandisa vhu ndiani uye riri gwara ripi. Saka zvakangoita zviri zvejambanja yavakataura kuti jambanja kana kuti hondo yeminda, zviya zvokungobvuta nokungokumba zvisina urongwa hwakanaka kuti twasa. Saka pane gakava rakaitika sezvatinoziva. Asi kubvuta kwacho kwakanga kwakanangana nezvamatongerwo enyika. Saka nhengo dzomusangano wezanupf ndo dzakazvipavhu vachingoroera hoko pose pose vachibvuta vhu iroro. Saka hakuna jekerere yakaitika pakugorwa kwevhu.
Ko ivo vakapinda muminda iyi muchitarisa pazuva ranhasi vari kuishandisa nemazvo here?
Hatinyanyi kuona tikatarisa makore makumi maviri namatatu adarika kuti chaizvo 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 chiri kubuda pavha apa chichibetsera fume yenyika chii. Zvakangobetsera vashoma nendava yekuti vazhinji vakakundikana kushandisa vhu vasina zivo. Saka vakandoteme minda nokundovhime mhuka vasina zvishandiso nemidziyo yakakwana. Tikaona zvivachizo iyo hurumende ichizoti inokupa midziyo yokushandisa pamapurasi kunguva dzana Bakosi dziya mukuru webhanga renyika vari vana Gono vachitora matarakita namahara nemimwe migejo, asi hazvina chazvakabudisa zvinobatika nokuti iko zvino vanhu vashomanene vanokwanisa kushandisa vhu irori richipa pundutso.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvino chinoshamisa ndechekuti ZANU PF iri kuda kuzama nezvipane zvese kuti ingoramba iri mupawa bati kuti vanhu vacho vainofanira kuitira zvakanaka ivaitire zvakanaka ive nyika hapana kuzi mari dzemabaelections ndodzimari dzakatowandisa dziri kudiwa bati korera iri kuuraya vanhu havana basa nazvo nhabvu haichatandwi zvakanaka munyika nyika dzese dzikutoshora kuti Zimbabwe haisina magrounds akanaka mvura ari kutambirwa ichinzi iri pahomo chekuna naRwanda but hurumende hachine chekuita nebudiriro yenyika hapana ZANU hapana zvairi kuita asi kumhanyidzana bedzo nekuita makwikwi nekuti ingogara iri mupawa
pastudio 7 apo mamuka sei kumamuka sei majaji edu ekuZimbabwe aya iuye haikoti vanatawanda chitapi ava unoreseva judgment sei nyaya iri kupisa munyika saizvizvizvi anoda kuti anga ambondonzwa mabhosi ake vana lukumalaba nana ed kuti todini ndovati ishabangu ahwina kese here haisi nyaya yekuti unoreseva judgment nyaya ine mabielections in 2 weeks time unoreseva judgment nyaya iri iri kuhoti kudaro sei vedu weka muchaona trust me judgment ichapiwa inichafevha shabangu utadza kuziva kuti chii izvo ane ambondobvunza mabhosi akewo enough is enough vanhu vamwari let's rise against ZANU PF against misgovernments necorruption and abduction ndini joma pajobek
dambudziko rakaita vanhu vezanu pf vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka vakaita dambudziko rekupa masimba munhu anenge achitungamirira bato kana mukaona pavanoita makongresi vanhu vezanu pf vanoita zvokumanikidzwa kuti itai munangagwa ndiye achamiririra bato kubva munguva yamugabe havatauri nekodzero dzavo nepfungwa dzavo vanhu vezanu pf zviya zvokunzi avhoterwa ndimunangagwa kuti amirire bato zviya ndezvekunyeba vanoita zvokufoswa zvangobva kukomandi yevatungamiriri kumusoro ukaita zvako wega muzanu pf unofuma wakafa saka vanhu vezanu pf ivo pachavo masapota nevanhu vezanu pf vanotozviziva kuti zanu pf haichakwanisa kutonga yaneta yakundikana but kuti vataure pachena kuti zanu pf yaneta kana kuti ivo vabude kuenda kunojohwina rimwe bato vanotya kuurayiwa saka dambudziko ravakaita nderekutungamidza munangagwa pamberi kuti atungamirire bato rezanu pf yanyura manje nokuda kwamunangagwa zanu pf amhene ikoko ndatenda baba chinokure
kwazovai pastudio 7 nemi mose vashamarari muri pano nevateereri inangu da kutaurawo maonero andiri kuita pamutongo uchabuda patriple c apa panyaya yachabangu nguva iri kutsvagwa nemajaji iyo inguva yekuti vanobvunza kuzanu pf toita sei nemutongo wacho saka vanhu vanenge vangonange vachidhiraivhwa saka vada kutanga vabvunza kuti totora ruti ipi because koti iyo angori dhiraivha
makadii vana mukoma hwande nana mukoma jonga netimu renyu rose ndaikumbirawo kubvunza kuti ko panyaya yeuyu anonzi anozviti changu chimuti chapinda ari kupinda mubyelection yekumabvuku zvinobvumirwa here pamutemo kuti munhu asina kumbobva akwikwidza pamabyelection akutongoonekwa akarejista kapati yake yotongobvumwa nezeki otokwalifaya otongopinda neyake pati zvinobvumirwa here pamutemo kouya vachabangu ava vanozviti ndivo vakarikola kumabvuku kwacho vobva varega kuisa kandidheti yavo ko iyo zeki iri kumbotiwo chii kana vakarikora nzvimbo vorega kuisa kandidheti yako zvinenge zvichirewei kouyawo ivo matare vanoziva nozvomutemo kubva high court nosupreme court nemadzivira ainoita zvomutemo inenge ichizomuti ndiani chabangu asina kumbobva aisa kandidheti yake kunzvimbo yaakarikola zvinenge zvichireva kuti dotizivisaiwo imi westudio 7 kuda ruzivo rwedu hushoma
mangwana pastudio 7 mangwana vakomana kanyaya yekuZimbabwe yakaipa munhu anongozi chavango kaya haazivi zvaanotaura chaa kana azivi kana iye achiti cc yakabva mumdc zvakangochinja zita chamisa but ndeimwe chete anogwara here anoziva kuti isati anofungidza kuti hatizivi here vakari MDCT ndevaka tora mawe hofisi yachamisa kapoma yacho bato vanogwara uyu domu gwere chero gwere wefungwa chavangu asi zvataura ngavamuise kudhokotera yamunangako asi zvanotaura
Studio 7 makadii vanajo ngakandimire zvinofara nechokwadi chamunoti papachena ndanzwa nyaya yanga ichitaurwa nemurume anga achitaura kuti mavhenda afane kudziviswa nokuti zvakakwanisa kuti vamwe vana vadzidze kuti vasi vabudirire mune zvimwe ichocho ichokwadi Redio Zimbabwe nana munangagwa huori wega wega naiyo ikanzura vanongoda kudya nepasingakwanisi kudyika vanoti tinobudirira seaiwa ndinotenda nokubudisa chokwadi chakanaka kuno kumount Darweni kajokoto
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mushure mechibvumirano chakaitwa pakati peIsrael neHamas chekumbomira kurwisana uye kusunungura vamwe vakapambwa mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vazivisa kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi vachiti pamwe chibvumirano ichi chichatanga kushanda mangwana nemusi wechishanu chibvumirano ichi changa chapa nyika zhinji tarisiro yekuti pamwe zvinogona kuti paitwe nhaurirano dzekugadzirisa zvunhu munharaunda iyi kwemakore mazhinji ari kuuya muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nyika mbiri dzinonyanya kupa zvombo zvehondo kuukraine kupfuura dzimwe dzose america negermany dzazivisa kuti dzicharamba dzichibetsera ukraine asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dziri kuyambira kuti america negermany dzichazotanga kuonekwa senyika dzinoda kuti hondo iyi irambe ichienderera mberi pachinambo chekuti hondo iyi ipedzwe izvi zvinotevera kushanya muchivande kuukraine kwakaitwa negurukota rinoona nezvekudzivirira kweamerica valloyd austin uko vakazivisa kuti america yapa ukraine zana remamiriyoni emadhora ekuamerica kuti ukraine ishandise muhondo yayo nerussia sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano remedia center rakabatana nesangano reshine faith based organization vakaita musangano nevagari vekwamutoko nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira bazi rezimbabwe national statistics agency kuti rigare richiudza vanhu chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoshora zimbabwe land commission pamusoro pegwaro raro rinoratidza kushandiswa kuri kuitwa mapurazi munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele